Icho kadiku tisu taka garati nekunyunyuta ukatati nako na Justice Rita Makarao. Kunyunyuta ukataita kwanga kusiriko kuti tinovenga bodo kwete. Kunyunyuta kwatoka kuriko kuti mai Makarao vanga vane mabasa matatu nguva imwe cheteyo. Vanga vane basa rokutanga varivo chairperson wezek. Rechipiri vanga vari Supreme Court judge. Rechitatu vanga varizve anonzi secretary we JSC zvireva kuti munyori mukuru we Judicial Service Commission panguva imwe cheteyo. Saka zvaitinetsa kuti mabasa matatu ava mabasa munhu mumwe chete vanozowana nguvai yokumaita ose zvakanaka zvokuti vaikwanisa kuzoita basa zvinodiwa kuti riitwe pamapozisheni matatu avanga vainawo avo vanga vakapfeka heti nhatu nguva imwe chete. Saka hongu ya tinoti tinofara nekuti vabuda pane rimwe basa, asi kusuwa kwedu kunozovayazve pakuti tisingazive kuti pari zvino nenguva doko doko yasara kuti tiende kumaelections mwedzi ndofunga yasara kana minomwe tisati tasvika kumaelections a2018 zvichazoitwa sei kuti pawanike munhu achatora chinzvimbo chamai Makarao? Ndorine dambudziko ratinaro.
Makaudzwa here nehurumende kuti mai Makarao havasisirisa chigaro vezeki?
Takatongoveringawo mapepa, takatanga ngotozveringawo mbepa reherald kuti mai Makarao vatoregera basa. Hapana kutombopuwa kana zvikonzero kuti varegera chii. Zvakangoitika ndikangoti muchimbi chimbi. Zvinenge zvakutaridza kuti hakuna pane zvakaitika, kuti vakamanikidzwa here kuregera basa, kuti vakaregera voga hazvina achaziva. Asi zvinenge zvinotaridza kunge vakamanikidzwa nokuti maregera acho ebasa akaita zvinge zviya zvekukasika-kasika zvechimbi-chimbi zvinenge hameno zvimwe zvanga zvakanganiswa pabasa. Saka ndozvimwe zvinongotishungurudzawo kuti zvinombofamba sei kuzeki ukoko, kuti mukuru wezeki unongonzi chiripo richo basa ndatosiya iyo maelection aapedo kudai hameno kuti zvinombofamba sei.
Pamutemo hurumende inofanirwa kunge ichikuzivisai here kuti pane munhu ari kusanobata basa ranga richitwa nasachigaro sezvo imi muri bato riri kupinda musarudzo?
Pamutemo vanenge vachifanirwa kunge vanotizivisa kuti pane munhu atora chinzvimbo kana kuti asanombobata chinzvimbo. Izvo zvakataurwazvo vakativo vaimanyiwo magade ndo acting chairperson wezek. Izvo ndo zvetikango zvakataurwa, asi chinhu chikuru ndechekuti handizivi kuti vachada kuti tipinde maelection pana acting chairperson here kana kuti pana substantive chairperson. Isu tinenge tichishuvira kuti election chiri chinokosha, zvinenge zvichidawo kuti panoitawo election pavange pane substantive chairperson. Ndo muonero wedu, nokuti munoziva munhu ukangonzi uri actinga pane zvimwe zvinhu zvokuti mamadhisizheni pamwe unenge uchitongotya kuti utore nokuti unenge uchiti handichandana topinda pachinzvimbo chaipo. Saka ndonatso kuti zvinenge zvakanaka kuti tiende kumaelection pavana substantive chairperson.
Ivo vanzi vaite basa rekusanobata basa rasachigaro ava manga mushanda navo zvakanaka here nguva dzosedzi?
Hatina hati dambudziko navamagade tinovaziva nokuti vamagade tinoziva kuti ndo vanga vari dean kufaculty of law paUniversity yeZimbabwe. Munhu wokuti haini ndotovaziva kumakore akawanda, makore anopfuura kana makumi matatu 30 years tinovaziva chaizvo zvakanyanyisa. Handioni hangu tingapokana navo, asi dambudziko ravangangaita nderekuti ipapo pakunzi uri acting nyaya yakaita semaelection inyaya inokosha. Zvine zvingodawo kuti pava nemunhu anenge ari substantive.
Mainyunyuta imi vemapato anopikisa kuti izvo mai Makarao munhu wezano, munhu akambopinda muparamende akamirira zano, mune chivimbo here nemutungamiri mutsva vaEmerson Mnangagwa?
Chinonetsa ndechekuti vaMnangagwa vachangopinda mbasa reupuresidendi havana mazuva akawanda. Tozoziva kuti vakadhadzwa musi wechishanu, musi waNovhemba, musi wambudzi 24 havatorina kana mwedzi chaivo vari panyanga sapurezidendi. Ndoona sekuti iye manje tingangoti muchirungu ndozvatinoti zvihanzi the jury is still out, it's too early kuti tivajaje. Asi pari zvino hapana chataona isu chati chachinja muzvakanaka kuti tingati pane munhu mutsva ava pa State House president. Tongoona sekuti changochinja ifesi nezita rapurezidendi, asi maitiro ndiwawo, maitiro ndiwawo ezanu. Tinongoona even patv yavo yezv makavhira avanongoita vanongokavha nyaya dzezanu chete, havambotikuti pavo isi mukana opposition political parties kuti tiwanewo mukana wekubuda pachivhitivhiti. Ndoona sekuti ngoma ndiyo changochinja chete kuti hanzi bhazi nderimwe chete iro, changochinja mutyairi, asi bhazi ndiro rimwe. Saka parizino andoni kachinjai